Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 26 Gumiguru 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Uye zvakare nenyaya yekuti tinoramba tichida isusu kushandisa maRTGS, asi tiziva kuti upfumi huri munyika huri kuda kuti pare zvino tishandise mari imwe chete, so that hatirambi tichirasikirwa nemari nenyaya dzemaexchange reform.
Chikwata cheInternational Monetary Fund, IMF, change chiri munyika kwesvondo rose chabudisa gwaro pamusoro pezvachakaona muZimbabwe.
Ongororo yakaitwa neSadc Election Observer Mission yekuti kunyima kwekodzero yekuvhota kwedu isu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pasarudzo yapfuura chimwe chezvinhu zvakakanganisika pasarudzo zvakaitwa muZimbabwe musi wa23 August 2023.
Sangano reZimbabwe Diaspora Vote Initiative rinotenda mutungamiri weZambia vaHikainde Hichilema nechikwata cheSadc nekusimudzira chikwata kwachakaita nyaya yekutadza kuvhota kwevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Pakazvo tivashandisa vakusiya the name MDC Alliance vakufoma a new political entity the TCC. Hatina kuzozvota vashabango vakaramba vainawo vekanzi asi kwedu havana kuuya. Vakatari surface patakazoona vakuzviki ndo Secretary General weTCC.
Mutauriri wemutungamiri webato reMDC Valoid Damba vanoti pane nhoroondo iripo pana vachamisa veTCC, vamonzora veMDC nevanozviti ndivo munyori mukuru weTCC vasengezo chavangu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chikwata chenhumwa dzeInternational Monetary Fund kana kuti IMF changa chiri muZimbabwe kwemazuva manomwe nezuro chakabudisa gwaro rinotaura pamusoro pekushanya kwacho chichiti zviri mugwaro iri maonero avo kwete International Monetary Fund. Chikwata ichi changa chiri muZimbabwe kubva musi wa18 Gumiguru kusvika musi wa25 Gumiguru chichikurukura pamusoro pezvemamiriro enyaya dzezveupfumi munyika. Chakaita hurukuro negurukota rezvemari vaMutuli Ncube, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga, governor weReserve Bank vaJohn Mangulya, pamwe nemasangano akazvimirira nevemabhizimisi. Tabata nyanzvi mune dzeupfumi muzvare Chennai Mutambasere kuti tunzwe zvizhinji.
Avo vanotarisana nechikwata cheIMF vaona ivo kuti Zimbabwe ienderere mberi kana kuti Zimbabwe ibudirire panyaya dzezveupfumi hwenyika, panodiwa ma-strong reforms. Apa vari kutaura ivo kuti panodiwa kuti pagadziriswe uye pava neshanduko panyaya dzematongerwo enyika nenyaya dzematongerwo eupfumi hwenyika. Vataura kuti kana izvi zvisina kugadziriswa, ndizvo zvichaita kuti upfumi hweZimbabwe hurambe huchirasika uye kuti tisaramba senyika tichienderera mberi kuti tigokwanisa kana even kuwana rubatsiro rwemari kumapato akaita seIMF.
Mai Mutambasere, veIMF ava vanotii pamusoro pezvavakaona uye chii chinogona kuitwa neIMF pamusoro pezvakabuda murwendo urwu?
Vakataura zvizhinji vakananganidza nenyaya dzezveupfumi hwenyika. Vakataura ivo nyaya yekuti dai mari muZimbabwe yarega kuitwa zvekumbunyikidzwa zvekumanikidzirwa kunzi kune official exchange rate, asi isu tichiziva kuti exchange rate chaiyo chaiyo iri kushandiswa neruzhinji yakasiyana neofficial exchange rate. Vataura ivo kuti kunofanira kuramba kuchiita liberalization yemari munyika kuti market isununguke kutsvaga mari, uye zvakare nyaya yekuti tinoramba tichida isusu kushandisa ma RTGS asi tiziva kuti hupfumi huri munyika huri kuda kuti pare zvino tishandise mari imwe chete so that hatirambi tichirasikirwa nemari nenyaya dzema exchange reform. Vataura kuti kuchinja kunoitwa mari kutengeserana kuri kuita kunoitwa mari muZimbabwe zvakare kuri kufanira kuongororwe kushandudzwe kuti nyika iende mberi.
So kuona kwenyu amai mutambasere, IMF yakaona dambudziko renyika here uye munofunga kuti ichabetsera here panyaya dzese dzinonetsa idzi?
Pari zvino ve IMF vataura ivo kuti vanokwanisa kuramba vachibatsira nyika apo pakupa advice pakuti vanenge vachiti payambiro kuti chii chatingaita munyika yeZimbabwe. Asi vati pare zvino ivo havasi kukwanisa kuti batsira nenyaya dzemari nekuti vari kuona kuti mari munyika haichengetedzwi zvakanaka. Vari kuona kuti upfumi munyika hausi kuchengetedzwa zvakanaka uye kuti hurumende iripo haina zvakare tarisiro yekuti ichange ichizvigadzirisa zvinhu izvi. So isu se vana veZimbabwe tinenge tichiona kuti tinenge tichitoiswa panguva yakaoma nekuti pare zvino takatarisana nenyaya yedrought. Takatarisana nenyaya yecyclone iri kunzi kuda kunana February kuchaya cyclone zvinenge zvichida kuti tiwane rubatsirwo rwemari. So tinenge tichikurudzira kuti ivo vari kutarisana nezvematongerwo enyika ko vadii kumbogara pasi vatarisa kuti isu kuti Zimbabwe iende mberi ngatishandurei matongerwo enyika, ngatidzoserei nyika kudemokrasi, ngatiitei kuti upfumi hwenyika husaramba huchirasika neunyore, upfumi hwenyika husaramba huchirasika nemamwe matongero atiri kuita akaita seiwo senyaya yeexchange rate official exchange rate nezvimwe zvakadaro.
Amai mutambasere, ko nyaya yekukwanisa kweZimbabwe kubhadhara zvikwereti zvayo yataurwa here?
Vataura nyaya yestructured dialogue platform. Iyo nyaya yakatarisana nekuti Zimbabwe ingakwanisa sei kubhadhara zvikwereti zvainazvo. Nyaya iyi yakatanga kutarisirwa zvakanyanya kutanga kwegore rino. Asi pavakagumisira padialogue iyi panga pari patarisiro yenyaya yesarudzo munyika. Kuti nyaya iyi ndiyo ichatiratidza isusu kuti Zimbabwe iri pazvokwadi here, iri pazviro kwazvo here panyaya pematongerwo enyika, pekuti vanogona here kubatsirika. Asi tine zvatakaona kuti matongero nyaya yesarudzo haina kubuda zvakanaka. Ivo vataura kuti havana kuzozadzikisa ipapo kuti ma next stage kuti chii chichange chitarisirwa kuti chichaitika pamberi apo. Asi vangotaura ivo kuti pare zvino havana mari yavanokwanisa kunge vachibatsira Zimbabwe nayo kusvika Zimbabwe yakwanisa kubhadhara nekugadzirisa nyaya yechikwereti chainacho kuIMF.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi Musvare Chenai Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangulia kuti tunzwe divi ravo panyaya iyi. Sangano rinorwira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kuvhota zviri kunyika kwadzigere, reZimbabwe Diaspora Vote Initiative rakanyorera tsamba kuna sachigaro veSadak Troika uye vari mutungamiri weZambia vaHikainde Hichilema, richitenda chikwata cheSadak Election Observer Mission nekusimudza kwachakaita nyaya yekutadza kuvhota kwevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro veZimbabwe Diaspora Vote Initiative Muzvare Roswitha Mangiroza avo vari kuAustralia kuti tunzwe zvizhinji.
Tsamba iyi takainangisa kuna sachigaro webazi reSadak reOgan on Politics, Defence and Security Cooperation zvichitevera ongororo yakaitwa neSadak Election Observer Mission yekuti kunyima kwekodzero yekuvhota kwedu isu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pasarudzo yapfuura chimwe chezvinhu zvakakanganisika pasarudzo dzakaitwa muZimbabwe musi wa23 August 2023. Tanga tapedza nguva inodarika gore tichiedza kukurukura nemutungamiri wenyika vapresident Mnangagwa pamwe nedare reparamende kuti vakoshesewo kodzero dzedu, kunyanya nyanya mushure mutungamiri wenyika president Mnangagwa vavimbisa ivo mugore ra2018 kuti vachashanda nesimba kuti isu tikwanisewo kuvhota nevamwe musarudzo dzapfuura idzo, asi hatina akapindura. Pakaitwa musangano wekutsvaga umboo kubva kuvanhu, Parliament of Zimbabwe ichigadzirira kutaurwa kweElectoral Amendment Bill muParliament. Vamiriri vedu vaivepo pamusangano uyu wakashedzerwa neParliament Legal Committee. Isu pamwe nevamwe vaivawo pamusangano uyu takakumikidza kuti mutemo waigadziridzwa uitewo kuti isu sevediaspora tive tinokwanisa kuvhota tiri kunyika dzatiri, zvakafanana nezviitwa neveMozambique vanoita mapolling station navo ekuvhotera panetwa sarudzo dzenyika kunyika dzavavanogara.
Mati mavana mhinduro here kubva kusangano reSADC pamusoro petsamba yenyu?
Kwete, hatisati tave nemhinduro nekuti tsamba iyi itsamba ichangoenda, zvokuti pamwe ivo vaachilema havasati vatoiona. Tsamba iyi yakaenda kuSADC Secretariat, saka munongozivawo nekutenderera kunoita tsamba dzichimboti dzikasvika muofisi dzombodhindwa zoenda muofisi iyo, uyezve nekuti purezidendi Haichilema vakawandirwa semunhu ane nyika yake yaanotungamira uku vachitungamirira zvechikamu cheSADC ichi. Zvinogona kutora mazuva matatu kana mana isati yasvika mumaoko avo, saka takangovamirira.
Munoona SADC ichimanikidzira Zimbabwe here kuti inge ichiisa mutemo iwoyo kuti ushande wekuti vari kunze vange vachikwanisa kuvhota vari munyika dzavari?
Hatingati SADC inomanikidza Zimbabwe kuti iise mutemo wediaspora vote, asi tiri kukumbira kuti SADC irambe ichikurudzira, kwete Zimbabwe chete asi nyika dzese dzeSADC, kuti vape zvizvarwa zvadzo zviri kunze kwenyika kodzero yazvo yekuvhota. Dzimwe nyika dzemuSADC uye dzimwe nyika dzemuAfrica dzinosanganisira South Africa, Botswana, Mozambique, Rwanda, Kenya nedzimwe dzakawandawo dzakatopa zvizvarwa zvadzo kodzero yekare. Constitution yeZimbabwe inoti chizvarwa chese chemuZimbabwe chine makore gumi nemasere chinofanirwa kupiwa kodzero yekuvhota. Izvo zvakaitanirwa nemutungamiri wenyika President Mnangagwa, saka tiri kungoti ngazviitwe sekutaurwa kwazvakaitwa naPresident wedu baba Mnangagwa.
Mati mamboedzawo here kugara pasi nehurumende kuti muzeye nyaya iyi musati matora matanho yekuenda kuna naSADC?
Takatanga tanyora tsamba kune mutungamiri wenyika President Emmerson Mnangagwa Mnangagwa, tikazoita zvepetition kuParliament tichida kuti vagadzise nyaya iyi, asi hatina zvekuwana mhinduro. Kufunga kwedu kwava kwekuti pamwe vanogamuchira tsamba dzedu nemapetition edu vasiri kusvitsa chigwaro kuvakurava, asi isu ticharamba tichiedza kuendesa zvinyorwa zvedu kuti izwi redu rinzwike. Tine urongwazve hwekuti titaure nevemabhizimisi anowana basa kubva kumari yatinotumira kuZimbabwe kuti pamwe nehama neshamwari dzitibatsirewo pakusimudza izwi redu kuti tinzwike. Ticharamba tichitsvaga mamwe macivic society organizations vane muono mumwe sewedu kuti tibatsirane panyaya iyi.
Avo vange vari sachigaro vesangano reZimbabwe Diaspora Vote Initiative, muzvare Rosewita Mankiroza vari parunhare kuAustralia, naJonga Kandemiri weStudio 7. Vachitaura pamusoro penyaya iri kunetsa pakati pemutungamiri webato reTCCC vaNelson Chamisa nevanozviti ndivo munyori mukuru mubato iri vasengezvo chavangu, mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanoti zviri kuitika izvi zvinoratidza pachena kuti kunoda kuve neurongwa negwara rinotevereka mumapato ezvematongero enyika. Ukuwo mutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba vaudza Studio 7 kuti pane nhoroondo iripo pamapato avo kusanganisa vaChamisa, vaMonzora navaChavangu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naEvans Zininga weStudio 7 navaDamba.
Regai nditi panyaya dziri kuitika kuTCCC isu seMDC tinongofanira kunge tisiri kukomenta, but nekuda kwekuti matifonera, nekuda kwekuti tine ruzivo, nekuda kuti takafamba nevanhu vese vari kunetsana, mati mabvunza imimi a little bit of background. Chechitatu, vaChavangu havasi munyowani mupolitics dzeZimbabwe. Vangangova munyowani kwachenda mbuya kuzumba kwa mtasa asi unurundi kubisa zanu PF wa Shabangu wa Swatch. Nikuti wa Shabangu waka joina MDC Swabi because 2000 wajudu remember inini. Waka gozo ita provincial chairperson uta isangana na uko national council. Waka gozo ita provincial chairperson we MDC kumatebelele nji north. Wa Shabangu paka zo itwa ya inzi MDC renewal. Kwa uta inzi mandeo tunweyo kama mandeo declaration. Paka breaka wanabiti na mangoma wachinufo ma inzi MDC renewal. MDC renewal ndo ya gozo zwara PDP. Wa Shabangu ndo angwari provincial chairperson. Wa Shabangu wakana bwajifamba ni MDC alliance. Pakati wa court ruling muna 2020, vashabangu wana kutera wa monzura, wakaramba vena wa BT na nachamisa mu alliance. Ya wakanga wa shiki MDC alliance yao. Remember anga ama hiri. Pakati wa tu wachamisa wa kusia the name MDC alliance wa kufoma a new political entity on the triple C. Atina kuzoza watu vashabangu, wakaramba wa inao, wakata askwedo wa wana kuhuye. Wakata resurface, pataka zona wa kuziki ndu secretary general wa triple C.
Pane pane noro ondo hapa. Saka iko zvino takuona zviri kuitika izvi unenge upatsu hwakuitika iwohu huno huri kunongedzera kuti iko mumatongerwe nyika yeZimbabwe.
Chindine hurombo kuti opposition iri kuramba ichita fragment iri kufragmenta nekuda kwema egos iri kufragmenta nekuda kwekuti ndini ndinoziva humbimbi ndoga iri kufragmenta nekuda kwekuti vanhu vadi kutevera mutemo nekuti vanoda kutora mashortcuts mashortcuts haadiwe mumarevolutions nekuti rivo hakuna revolution ine shortcut. Ndokuwa kubira kushaya kwa kata watangirai paka ita shoti katukutu watangirai kwa famuswa 14 February muswa 15 vachamisa wangu wa kutoshita president asa hakuna media house mu Zimbabwe isina constitution kana kutubumbire mtemori MDC vamashavira izo wakaenda kukot vachino komplena kutipano fana kutuwa extraordinary congress hatizi imu na iwi nanguwa yashe yoyo asa ya vachamisa wangu enda through the grill ondi kutawurecho kutu vachamisa wangu wane momentum waino wina extraordinary congress hata wanakuda kutrusta chinchinozi constitution wanauda kutrasa chinchonzi structure wakava wabuda wakata aisa atite zeri nekutra ate zaakutuwa ni zanu pati zanu PF inakumbu vira ya nyora bumbira kwa mtemo MDC pa kwiti complex atakaita our congress chita kati resolution chizo ita that constitutional clause muna 2000 ino zundu za kondi za kutina asa wachaba umurku na wadzuka zakari wachitara the same problem ya constitutionalism wadzuka zakari wachaba wachitara kutivano wai impose wachaka zetaora zakari muna 2018 muna 2017 kuti ma candidates aliku impose atitakapi wa munombo yukonzi chiri zanu PF.
Muru kuona ziri kuitika izwa muno funga imi kuti zvaida kunzi zviitiwe kuti nyaya ze matonge wenyika ze muZimbabwe zifambe zvakanaka chii.
Mukoma ibanzi ndiko zvirai hurombo nekuti muri kundifonera muri kuAmerica. Munofanira kunge muri kundifonera muri mumba menyu muZimbabwe. Munofanira kuti mudzoke but kuti mudzoke mukazvisa semi mafigures ezano PF visa zvine mafigures akaitwa neopposition mu last elections. From 2008 kushika nasi wa figures hiyo haka wanda but kubirikiza ni fragmentation ni kuna kwa umbibi ndoga ni uziyu pati nungino zi solipsis chikete chete chako ndesa kutiza anu PSE retaining power saka mZimbabwe munoda kubisa umbibi ndoga ma political parties aspect are opposite to zanu PF waita come together aita come together traitor convention ni umeta tabude hapa paru mkuru ndiana zina basa for as long as tukuda kwenye usangani sama vote ili kuti zanu PSE even power.
Avo vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaDouglas Munzura vaLloyd Damba vari parunhare kuHarare naEvans Sininga weStudio 7. Zvichakadaro mutungamiri webato reTriple C vaNelson Chamisa vanoti havasi kubva pavakamira pekuti bato ravo harizivi vachavangu.
Well, we should not waste time on unconstitutional acts, on criminal acts. We don't participate in crime. You know, it would be a different ball.
Tifanir, we kutambisa nguva, chipinda msarozo idzodzo, nekuti hadzisi pamutemo, kutopinda madziri, imosha, nekuti zvigaro zviri kunzi zvipinde vanhu vatsva, hazvina kuuya nenzira iri pamutemo.
You can say you choose to criminally produce an impositor, a fraudster, a bogus RICO, which is not from Triple C. Everyone knows who Triple C is. They know it. Zek.
Hatinga tori muna abba kwa abba chinye pera kuita mungo weba toredu. Toto mterera asewa nuvese varu kuziwa kutishuru kuitwa izi. Kuchikoro wakwe mutemo munyika.
Because they want to deflect. What they know is the legitimate cry by Zimbabweans that they need the result of the election to be respected. We won the elections on the 23rd of August. They know it. We know it. Everyone knows it. Sadek. Hey you.
Inyaya yekuti tivarairwe tisatarise panenyaya hombe. yekuti vamunangagwa havana kuhwina musarudzo dzakaitwa. Saka isu hatina basa nezvese zviri kuitika izvozvo. Chatiri kuda isu isarudzo dzakachena dzisina kubirira mukati.
Avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa mumashoko avo kuvatori venhau neZuro muHarare. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti chirwere checholera chasvika muguta rechitungwiza zvichitevera kurwara kwevanhu nechirwere chinofungidzirwa kuti icholera munzvimbo yeSt Mary's. Municipality yechitungwiza inoti kliniki yeFamily Health Services Clinic inozivikanwa nerekuti Baby Clinic ndiko kuri kuchengetwa vanhu vanofungidzirwa kuti vane cholera. MuNewsday makare vanhu vanomwe vakasungwa vachipomerwa mhosva yekutengesa mapepa ebvunzo dzeZimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC. Vana vechikoro vari pakati pekunyora bvunzo dzeZIMSEC Ordinary neAdvanced Level dzegore rino. Mutungamiri webato reMtokazi Republic Party vamukondisi moyo vari kuramba kubva pachigaro sekuudzwa kwavari kuitwa nevamwe vavo mushure mokupomera mhosva yekutadza kutungamira bato iri uye nekutaurazve kutuka. Vanasachigaro vaviri vebato iri vatendesani mukofu navachilumbo mudenda vakaudzwa nevatungamiri vebato iri kuti varonge musangano wekusarudza mutungamiri mutsva, asi vamoyo vanoti vaviri ava havazivikanwi mubato iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda kutaura ndichindoti kuvateereri vestudio 7 kunyanyanya avo vari kuti vachamisa muri kunyanya kuwanza Bhaibheri. Vana vamwari hanzi kumhanya handiko kusvika. Vakuru vakaisatumai kuti chinobhururuka chinomara dzaiva nhungo dzavambarirwa. Saka ndinoti kune wese unoti vachamisa muri kuwanza Bhaibheri, musataura muchidaro. Murume unonzi Chamisa haasi kufamba ari panyama chete, asi zvimwe zvacho mungagona kuona sekuti uri panyama nekuti pari kuitwa zvepolitics. Asi ndiri kuti ndikuudzei kuti chero Mozisi panguva yakanzi chiinda undosunungura vana vaIsraeri muIjipita wakanga asingafambi panyama. Zivai kuti kushungurudzwa kuri kuitwa vana veZimbabwe nguva yedu yokusunungurwa yakwana. Asi ndinoti musapera tariro, rambai makabatira pachinamato, rambai muchindonamata, musati vachamisa pindai mumugwagwa. Haisi iyo nzira yekuti vagone kukunda. Tingava nekuti vari kufamba panyama, asi takatarisa nerimwe divi havasi kufamba panyama chete, asi vari kufambiswa nemweya mutsvene. Chakavagara nechakavatuma kuti chiti tinoda kusunungura Zimbabwe ndicho chiri kuvaitisa kuti vadero. Ndatenda.
Hello pastudio 7, maswera sei? Ndiri kutaurawo ndiri kwaMutare. Ndine mubvunzo panyaya yeTriple C pana Shabangu kuti iye zvaari kuti wakadzinga maMPA 6 Coalition for Change muParliament. Ko zvaari kuti iye ndiye ari in control? Ko ari kushandisirei logo ine mufananidzo ine pikicha yaChamisa? Ari kushandisirei logo ine pikicha yaChamisa kana ichizviti iye ndiye muridzi weTriple C? Ko ari kungozvifambisa sei? Kuti ini ndinoona sekuti ari kushandiswa nevavengi vasingadi chakanaka, ende chaari kuda ngechekuda kuti ZANPF iite two-third majority muParliament. Zvadaro, kana dai kukanyaenda kumabyelections, ndinoona pasina chinobuda. Vanhu vaari kuti iye ndiye uchaasainira kuti vakwidze mabyelections, ndinoona pasina chinobuda. Kozi haasi riwe bato reTriple C, haasi kuzikana. Ndatenda.
Vana veZimbabwe ngatichibatana, zvinoyeswa nguva yekuti tibatane tibvise bato reZANUPF, kusanganisira neveZANUPF vasina zvavari kuwana. ZANUPF iri kupedza mari yenyika ichibhadhara vanhu kuti vapesanise Triple C. Munyika musisina kana zviri kuitiwa, vangotarisana nekuparadza bato reCCC ndokwakuperera mari yose. paya paya waka badara monzora kuti apuse MDC Alliance kezino waku badara wana uyu isengezo singa tozika nguyu kuti apara zibatore CCC mari ye Zimbabwe yose ichingo yenda kubanu waka wasina kana basa wana isengezo waba saka wana we Zimbabwe ngati chibatana tihuise batore Zanu PF kana iri hondo ngati te hondo zipere Zanu PF yidze yinde ya ndio zandiri kuda kuti titao nditaurire wana we Zimbabwe kuti yasuka nguva nokuti apana zvichazona kama Zimbabwe kana Zanu PF ichiripo haichatarisi kuvakanyika
yarudzi chawangu chawangu ari kungozvifambisa sei kumupati ine masimba acho ari kuawana kupi kuti anodariko vanhu vakasarudzwa newani maidea dzedu isusu mukaona vanoenda kumabaelection kunovhota ivawo vatoriwo nepfungwa dzisina kukwana hatinosarudzi mamwe maelection tobva maelection topinda maelection awa miriri vatakasarudza ndivawo kana vachikwanisa kuti ariko vanongonovhota iwana chawangu ndovane masimba isusu hatichaita isusu takatoritaya mazviri takatoona kuti hazvina chibatsiro chazvinotipa ende kuti safisa kutora nguva kuti ballon paper rinoya kuma 11 9 o'clock dzeusiku chimira maelection tapedza totambudzwa saka isusu isu takatoneta nazvosu tisu machange champion chaiwo chaiwo hatinoziva zvine musoro uyo anonzi chawanguyo haziye zvaari kuita anazoona maperero azvinoita mberi kwazvo kushandiswa nebato rezanu PF kwari kuitwa kuchaguma ende zvine magumo
pafeyaka triple c haisi kuratidza effort kune vanhu vakarikoliwa navachabangu haina effort yekutorora matanho vachabangu vacho saka kuti unyatsoziva kuti zviri kumbofamba sei munhu atori muzero chaiko muzero chaiko hatisi kumboziva chii chipfumbo ichii
Vidya munanga gwa yakafanana neachidumo ichaguma seachidumo vamunanga gwa vakonewa nevamunanga gwa vari nemoyo wevanhu chaiwo chaiwo wokuda nyika yavo mungadero muzimbabwe mune runyararo musingapambiwi vanhu vasingaburawi vasingarohwi asi nekuda kwokuti ane mwoyo munangagwa wokuuraya shure yake achafa pachidhumo namasendeke ndo pane shure yake iye ari munhu akati tsvikiti ane mwoyo wenyika ngadei Zimbabwe ichinakidza vanhu vakabva vaelection kudai asi iri kuoma iye akazviti ndaweni vakomana vakomanaka
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu makumi vaviri nevaviri kana kuti 22 vanonzi vapfurwa vakafa vamwe makumi mashanu vakakuvadzwa zvakaipisisa muguta reLewiston mudanhu reMaine kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAmerica. Mapurisa anoti kune dzimwe nzvimbo muguta iri kwanzi kwavo pfuti dzichirira. Muzinda weWhite House wazivisa kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden avo vanga vachitandara mumabiko ekutambira mukuru wehurumende yeAustralia vaAnthony Albanese vari kuziviswa zviri kuitika nguva nenguva. Tichitaura kudai mapurisa ari mubishi rekutsvaga murume uyu. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Chikwata cheInternational Monetary Fund change chiri munyika kwesvondo rose chabudisa gwaro pamusoro pezvachakaona muZimbabwe. Sangano reZimbabwe Diaspora Vote Initiative rinotenda mutungamiri weZambia vaHikainde Hichilema nechikwata cheSADC nekusimudza kwachakaita nyaya yekutadza kuvhota kwevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Mutauriri wemutungamiri webato reMDC Valoid Damba panoti pane nhoroondo iripo pana vachamisa veTripc vamonzora veMDC nevanozviti ndiwo munyori mukuru weTripc vasengezo chabangu. ndiri mu Washington DC ndine tano kawande ndichikusiyai mwina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.